manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 22/2022 makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti zvechimbi chimbi. Asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri nemakumi masere nevasere 5288 uko vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 227,961. Vanhu zviuru gumi nemazana maviri nevatatu kana kuti 10,203 vachiri kurwara neCOVID-19 nyika yose. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 4,234,364. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pamamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 3,262,246. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru makumi mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 40,043. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti echimbi chimbi asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo Statutory Instrument 16 of 2022 kuti mapasipoti echimbi chimbi kana kuti maemergency passports ayo anga achitorwa nemadhora ekuAmerica mazana matatu ane gumi nemasere $318 ave kutorwa nemadhora mazana maviri ekuAmerica. Muchiziviso ichi hurumende yakwidza mari yepasipoti inononoka kubuda kana kuti normal passport kubva pamadhora makumi mashanu nematatu kusvika pazana rimwe chete remadhora ekuAmerica. Mari iyi ndiyo imwe chete ichange chibhadharwa kana munhu achida kutora pasipoti yechizvino zvino kana kuti e-passport yakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Pamusoro pemari iyi vakazembe vatiwo veruzhinji vachange vachisungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica kuti vawane iri kudaidzwa kuti quick response code inoita kuti maE-passport akwanise kuverengeka pamichina yechimanje manje yave kushandiswa nedzimwe nyika. mumwe mugari wemuHarare Muzvare Tabeth Madziva vati vafara zvikuru nekudzikiswa kwemari yekutora mapasipoti echimbi chimbi vachiti mari yanga ichibhadhariswa nehurumende pakutora mapasipoti aya yanga yakawandisa.
Atozvigamuchira nemufaro, tafara nekuti maprizes acho anga akatarwa mapasipoti vazhinji tatisingakwanise kumaafford, asi tinotarisira kuti pamberi vadzikise futi.
Asi umwe mugari wekuAppworth vaKennedy Maziva nhanga vati havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari yekutora pasipoti isiri yechimbi chimbi nemadhora makumi mana nemanomwe kuAmerica.
Vanongodzikisa pasipoti yeemergency chete, hazvina musoro, because ordinary pasipoti yaitomboita $53 yabva 100 yakatokwira. Isusu tikakopeya nemapasipoti ari kuitwa muno muAfrica munomu. KuSouth Africa pasipoti inotoita $25 equivalent, kuZambia $35, chichashamisira nepasipoti yeZimbabwe.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati hurumende inofanira kutora matanho ekuti vanhu vakwanise kuwana magwaro ose zviri nyore, kubva kumagwaro ekuzvarwa zvitupa kusvika kumapasipoti.
Magwaro eidentity yemacitizens kubva pabirth certificate zvitupa zvacho nemapasipoti zvinofanira kunge zviri nyore kuwana pasina dambudziko, ende hurumende inofanira kuita kuti zvireruke zvakanyanya kuti mapepa aya awanike. Zvinorwadza kuti munhu anoburitsa mari inosvika $200 vachiti yadzika kubva ku-318.
VaMasaraure vatiwo veruzhinji vari kurasikirwa nemikana yakawanda kunze kwenyika nekuti vanenge vasina magwaro ekufambisa, sezvo vazhinji vasina magwaro ekufambisa.
Vamwe vana vari kushaya mukana wekuvaona mascholarships ekuti vaende kunodzidza nenyaya yekuti haafode kutora pasipoti.
Hatina kukwanisa kutaura navakaZembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo pamwe nevekumahofisi amabharani mukuru kana kuti registrar general kutinzwe kuti vachadzikisa here mutengo wemapasipoti zvakare, uye kuti matanho api avachatora pane avo vane mapasipoti asati abuda vave nenguva vakamirira mapasipoti avo. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vakanyora padande mutande ravo retwitter kuti michina yekudhinda mapasipoti echizvino zvino inokwanisa kudhinda mapasipoti zviuru makumi matatu 30,000 pazuva, zvichireva kuti michina iyi ikatanga kushandiswa Zimbabwe inokwanisa kudhindira vanhu vose vakamirira mapasipoti avo vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru mazana maviri mukati memavhiki maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bato reZANU-PF rinoti zvakabuda musarudzo dzane zuro dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabi-election musi wa26 kurume zvichaziviswa chete kana vachinge vavana zvakabuda munzvimbo dzose munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemusangano bato iri vaMike Bima vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sarudzo dzakapera nezuro munzvimbo zhinji munyika, kunzvimbo dzakaita seCholocho neBinga kwakaita dambudziko zvekuti vanhu vatovhota nhasi. Vati vanoda kuzozivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo pamwe chete, uyewo vati vakuru vakuru vemusangano ndivo vanotanga kuziviswa zvisati zvapakurirwa kune veruzhinji.
Hazvidi kukupasi mashoma mashoma.
Zvakabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo muHarare zvinoradza kuti amai Betty Kaseke ndivo vakakunda kukuwadzana constituency, amai Lois Magweva vakakunda kuHarare Central, kwozotiwo vaGabriel Togarepi ndivo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzakanzurwa weward 6 muHarare Central mekare. Kumufakose vataurai Marembo ndivo vachamirira ZANU-PF pasarudzo dzekuNational Assembly, kwozoti amai Ellen Mutuma ndivo vachamirira ward 34 musarudzo dzekanzuro, vaNigel Kaseke ndivo vakakunda kuward 35, amai Mariatu Kamono avo vakakundwa kuward 35 vati vanotambira zvakabuda musarudzo idzi uye vachashanda navakaseke kuti vakunde musarudzo dzakurume.
Aiwa, tiri kufamba pamwe chete tichitsigirana sevatsigiri veZANU-PF.
Imwe nhengo yebato iri amai Mary Jecha vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vamirira kunzwa kubva kuNational Command Center kumuzinda webato ravo.
I think ingori procedure inongoitwa nevakuru vemusangano, hapana chinochinja nekuti maresults akatonamirwa kare, vanhu vakatovhota zvikapera. Saka maresults kuona kwangu tichangobuda takahwina, ende zvanga zvitori free, and fair zviri peaceful.
Zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa muHarare muNational Assembly nekanzuru zvange zvakabatwa nenhengo dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Sarudzo dza26 kurume dzichaitwa kutsvaga vanhu vanotsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyaya yekodzero dzevanhu muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeyiwa nemusi wechitatu nenyika dziri muUnited Nations pasi pechirongwa cheUniversal Periodic Review chinoitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayo richange richizeyiwa kumusangano uku. Zimbabwe inoti iri mugwara kuzadzikisa kurudziro yayakapiwa muna 2016. Mugwaro iri iro ratova pamadande mutande. Zimbabwe inoti iri kusimbisa masangano akazvimirira anosimudzira kodzero ari mubumbiro remutemo yenyika akadai seZimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission nemamwewo. Zimbabwe inotiwo iri kushanda kuona kuti mitemo yenyika yavandudzwa zvinoenderana nebumbiro remutemo yenyika, kuona kuti hakuna vanhu vanotorwa zvine chisimba vachishungurudzwa, pamwe nekuti vanhu vari kuwana kodzero yavo yekuungana murunyararo. Hurumende inotiwo yashanda mukona kuti kodzero yekuti munhu ataure pfungwa dzake pamwe nekodzero yevatori venhau dziri kuremekedzwa yakatiwo iri mubishi rekugadzirira mutemo unopa mukana wokuumbwa kwekomishini ichabatsira vanenge vashungurudzwa nemapurisa, masoja nevamwewo kuti vawane kwekumhanara. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munyika, amai Blessing Gorejena, vanoti vanokatyamadzwa nezviri mugwaro rehurumende. Amai Gorejena vanoti vanotoona sekuti Zimbabwe iri kudzokera shure munyaya dzekodzero, vachiti pachinzvimbo chekuona kuti bumbiro remutemo yenyika ratevedzerwa riri kutovandudzwa kutorera vanhu kodzero dzavo uye vanhu vachiri kunyangariswa munyika.
Constitutional amendment yatakaona ichiitwa gore rapfuura inotaridza iyo kuti panzvimbo yekuti inge ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu yaito tarisira pasi uye ichi undermine zvanga zvakarehwa nebumbiro remutemo parakagadzirwa muna 2013. Saka izvozvi ndo mamwe matanho atakaona anga asiri kurespecta marecommendations iwaya.
Amai Gorejena vatiwo kodzero dzekuungana nekuratidzira uye kusununguka kwamatare dziri kutyorwa kunyange zviri zvezvimwe zvakakurudzirwa Zimbabwe kuti igadzirise. Zvisinei nekuti amai Gorejena vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kugadzirisa pane zvakataurwa, vati chirongwa cheUniversal Periodic Review chichakakosha, vachiti zvinopawo mukana kuti dzimwe nyika dzibvunzurudze zvekutyorwa kwekodzero munyika zvisingakwanisiki kubvunzwa nevana veZimbabwe.
Iyo kuti iprocess yakati koshera sevana veZimbabwe.
Murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vakaendesawo gwaro ravo semasangano akazvimirira, vati zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende hazvisi kusadzikiswa.
Tinotambudzika nenyaya yekuti Zimbabwe yakati ine zvimwe zvaichaita zvaisina kuita zvakasangana nenyaya yekuti hasatane full alignment ye 2013 constitution to our laws. Tine mitemo yakawanda zvikuru inofanira kunge yakaitwa isati yaitwa.
Asi vamandinde vatiwo Zimbabwe yakagona munyaya dzekusimudzira dzidzo kusanganisira kupa chiga chekuti vanasikana vanenge vaita pamuviri vanogona kudzokera kuchikoro.
Tinoona chowadi kuti Zimbabwe yakachinja mutemo yedu amend education act ikabana corporal punishment kurova kwevana kuchikoro, ikati zvakare vasikana vanenge vabata pamuviri vabvumirwe kuenderera mberi nechikoro.
Patafonera gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tibvunze zvakagona Zimbabwe munyaya yekodzero pane zvavakasungirwa nenyika dzepasi rese kuti igadzirise muna 2016, vakazembe vati vangu vasiri pabasa kusvika kuna kukadzi uye hapana chavari kuziya nezvenyaya iyi. Asi vati tibate gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vatotadza kubata panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Va Varimi vepapurazi remushandira pamwe rewadzana Cooperative kulala panzi mudunhu reMidlands vanoti vari kushungurudzwa nemwe kambani yeve kuChina yeAsia Ferry iyo vanoti yakatora chidimu chepurazi iri uye iri kugezera chicherwa chechrome mupurazi ravo zviri kuisa utano hwavo pamwe nezvipfuyo zvavo munjodzi. Munyori wemushandira pamwe wewadzanai vaDominic Ngwabi vanoti chiitiko ichi chakanganisa mhuri dzinosvika zana nemakumi manomwe nesere dziri papurazi rewadzanai. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani yeAsia Ferry kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vaNgwavi vachitsanangura.
Pachikwadi tine dambudziko nemachina aya. Machina aya ane purazi riri pajura rakava panzvimbo yekurenda. Saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa slug yavo mupurazi medu. Saka takazoenda kunotraya kutaura navo. Tasvika ivo machina acho akaramba kutaura nesu. Saka takangopinda. Tina chairman na treasurer neni. Treasurer vanonzi vaBenz Munda. Ndobva tasvika tikaona pakanga pakaisiwa muganhu. Endi slug yavo yakutowira kupurazi kwenu.
Makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa?
Takaenda kumapurisa. Mapurisa akatipa advice yekuti mboonai muridzi wepurazi ravari kurenda kuti asi iye akavapa here. Taonana naye iye akati haasi. Saka sezvinoiwo iye muchina wacho anonzi Tony wepakambani inonzi Asia Ferry akabva asvika. Asvika paya Tony akamuudza kuti shamwana ndakambokuudza nenyaya yemadhaka ako kuti wakataura nevaridzi here. Iye ndopakaramba akanyarara. Saka isita akazobvunziwa navamachisa kuti ko iwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani. Ndopakafonera munhu waiti vamachisa vataure naye akati aiwa isi hatita kutaura neany other person, tota kutaura newe. Kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe. Kana pane any written documents wotiratidza. Muchina ndopa akaridza tsamwa akati you can go wherever you want, all this is my land. Saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoku hakusi kuChina kwekuti unongopesira wavechi. Akabva angomwadza maoko nomba aenda.
Asi haisi here nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo maChina yaya kuti anga achiita basa mupurazi make.
Muridzi wepurazi takataura naye pamberi paToni akatobvunza iye Toni wacho wekuAsia Ferry kuti ko izvi wakazozviita wapiwa mvumo nani. Bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected. Ari affected tisu as wadzanai cooperative.
Saka kushanda kwekambani iyoyi yeAsia Ferry kwakanganisa zvakadi magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai?
Zivi kuti vanoshandisa machemicals akadi pakusuka zvicherwa zvavo. Mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko, dzinogona kuita dambudziko, rinogona kusauya ipapo ipapo, but in the long run dzinogona kushaikirwa nepfuwo zvedu. Then vane matrucks avanotakurisa zvicherwa zvavo. Matrucks aya anoita dust rekuti vanhu vari mujinga merodhi imomo havatokwanisi kuwacha hembe. Vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe makambanies.
Munyori wemushandira pamwe wepurazi rewadzanai vaDominic Ngwavi vari parunare kulala panzi kuMidlands neStudio 7. Yasvika nguva kuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndini kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira.
isu tiri bato rakavambwa nevechidiki mukati menyika ino nekuona kuti nyika ino hakuna kwayanga ichienda uye kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe kunyanya vechidiki nemadzimai vanhu vari kuramba vachishungurudzwa nekushayiswa mukana mungava mune zvematongerwo enyika kana munzvimbo dzekusevenza mavanenge vachiramba vakangotarira vave mazera echikuru vachitarisira pasi vechidiki nemadzimai. Tinoona zvakare kuti vangava ivo vana baba vacho kana vari kumabasa avari mishando yavari kushandira ikoko mugove wavanopiwa panopera mwedzi haukwanisi zvakare nekuriritira mhuri.
Donzvo remusangano wenyu nderei?
Donzvo remusangano wedu nderekumiririra vashandi vose mukati meZimbabwe nekumiririra zvakare vakaenda kupensheni vachinoti mapensioners kuti vagone kunowana mugove wavo unovafanira sekukontributa kwavaiita vachiri kuenda kubasa.
Muchange muine zvirongwa zvipi gore rino ra 2022?
Gore rino bato relabor economists and African democrats riri kunyanya kushanda nekutsvaga vatsigiri nekutengesa ideology yedu yelidi inotaura zvebudiriro nekuti tinoona kuti kana tisati tagona kuvaka nyika yedu kuti ibudirire mabasa atinochemera kuti awanike haawaniki zvose zvatinoda zvinobva mubudiriro mudevelopment chinova icho ndicho chino chikuru chatino tungamidza sebato relidi zvakatadza kutungamidzwa nemapato mazhinji mukati menyika yedu.
Muri kupinda here musarudzo yemabai elections?
Izvozvi tiri pamapreparations edu emabai elections tiri kutsvagurudza nekuita maprimary zvakare nekuidentify macandidates edu achatimirira mabai elections musi wa 26 March 2022. Saka panosvika nomination court vhiki rinotevera isu sebato relidi tichange tiine makandidheti edu akakwana ekumirira maMP makandidheti edu akakwana kumirira zvakare kanzuru kuti tigoenda kunomiririra ruzhinji rwevana veZimbabwe kuti upenyu hwavo huve nepundutso. Chechipiri, isu patiri kutsvagurudza makandidheti aya tiri kunyanyokoshesa kuti munhu anonatsogona chii chaanozogona kunomiririra kana achinge ahwina kuita kansela chii. Saka saizvozvo tiri bato rekuti tiri kunyanyotsvagiridza vana nesi vakoti kuti vaiuye vamhange vaite makanzura kubato redu relidi nekuti makliniki mazhinji ari kushayiwa polisi chaiyo, polisi yakajeka nekuti manesi atakaona chimhanya kunoita makanzura makore esapfuura mashomanana uye tinogona kuona kuti hapatorina kana nesi umwe chete ari kanzura. Tiri kutsvaga maenjinia, tiri kutsvagurudza maaccountant. Zvinhu izvi zvakatikosherei? Zvakatikoshera kuti tiwane makanzura ane njere dzinopinza anogona kunoinfluenza polisi kunochinja mabylaws vasina kutengwa nevashandi vekanzuru vanenge vaine zvehuori zvavanenge vachiita. Tiri kutsvagurudza zvakare vana mazvikokota vezvakasiyana siyana kuti vamire sevaMP kuti kana tonopinda muparamende tinenge tichipinda takanangana nedevelopment yatiri kuda kuona mukati menyika yeZimbabwe. Zvakatikoshera kuti tisarambe tiri vanhu vaya vanoti kana nguva yekuvhota yauya vongonzwa nhongwa iyeye kana riri jongwe ngaringovhoterwa nekuti ijongwe kana iri mbudzi ngaingovhoterwa nekuti imbudzi iri kupatinanga. Isu sebato relidi tiri kukoshesa kuisa vana mazvikokota vanosarudzwa munharaunda yavanogara kuti vamiririre vanhu kuti development yatinochemera, mabasa atinochemera agone kunowanika uye nebudiriro yatinogara tichiti ndoo yatakuda. Isu tiri bato riri kumhanyisa zvikurusa nyaya dzeshanduko inooneka kwete shanduko yekungoimba pasi chabuda pasina.
Bato renyu richapinda here pasarudzo dzemuna 2023 dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeZimbabwe?
Gore rino takanangana nemabyelections iwaya achipera tine tanangana nekutanga kukampeinira maelections eutungamiriri hwenyika andichange ndakamirira saPresident Linda Masarira muna 2023 pachazosarudzwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu, our lives, chatinopiwa naRay Choto weStudio 7. Tinokuchingamidza vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemurayiridzi weMawarriors Vanoman Mapeza. Tinokutambirai nemufaro vaMapeza muchirongwa chino.
Aiwa, tinotenda baba.
VaMapeza, makwikwi eAfcon kuchikwata chenyu akasiya nyika ichidzungudza musoro. Chii chakapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuenda kugungano rezvikwata 10 nezvitanhatu?
Ya, chokutanga ndinoti tese takarwadziwa nezvakaitika kumutambo weAfcon kutanga tiri mazuva mashoma kupfuura. Kana tichitarisa mitambo yatakatamba nechikwata cheSenegal nechemalawi, chikwata chekupesera cheGini, pamitambo miri yekutanga takatamba zvakanaka. ReSenegal takatamba zvakanaka, takazongoitawo rumbo rakaipa kuti takazokohoswa mubhora ramunopera kwasara about 20 seconds, but vakomana vakatamba zvakanaka zvikuru. Tinozoziva mutambo wemalawi wangu wakatarisirwa nevanhu vese kuti mutambo watanga takazoti kunda isusu wacho ine semurayiridzi wemaWarriors nemaplayers tese tanga tine shure kuti tichatamba mutambo uyu tokwanisa kuti tiwane 3 points. Asi hazvina kufamba sezvazvatarisira.
Pamakapinda mumutambo wekutanga neSenegal, mainzwa sei sakochi wemaWarriors?
Sezvamunongoziva chikwata cheSenegal ndochimwe chedzimwe nyika dzine vatambi vakati wandei vari kutambabhora kunze kwenyika. Kunana vatambi vakatarisana naSaidi Omani, ana Kulibari vatambira matimu mahombe muiro. Patakangotaura vakomana kuti look at the end of the day ibhora iri, vane maplayers vatamba kumaclubs vari kutamba kunana Europe, but tikapinda mugraund mutiine chinangwa tine tarisiro yekuti tikatamba zvakanaka tinokwanisa kukunda, tinokwanisa kuwanika, tikwanisa kuwana tichibuda mutambo uyu tine zvatiri kutarisira. Takatoti kuvakomana kana zvatonzi zvaramba takaza kuhwina mutambo uyu, tikabuda hedu kana nedraw zvinenge zvisina kushata. Asi kuri wakandaita takazokonzita last 20 seconds of the game, zvino zvinhu zvinorwadza.
Zvii zvamungati zvakakundikana kuitwa nevatambi venyu pavaitamba mutambo wekutanga neSenegal? Pachitariswa kuona izvo, Senegal pamatambiro ayo inenge yange iri pasi peZimbabwe.
Zvinoitika mumutambo wenhabvu, tese tunenge tinogadzira kuti tive tinokunda. Sezvamakangoonawo kuti takatamba zvakanaka chaizvo kusvika malast 3 minutes of the game yayo. Taifanira kunga takaita zviri nani, nekuti patanga tasvika mu90 minutes ndairamba chiedzidza kukomana kuti bhora rakunopera, we need to kuti timinimize mamistakes edu kumashure kana kuti tikwanisa kuti tichimanaja game kuti maminutes angasara angoperi. Saka ipapo ndo panhu patingati ndini ndopatisina kunyatsoita zvakanaka pekuti tichimanaje game nekuti time dzanga dzapera. But at the end of the day handingati maplayers inini ndo akakanganisa kana kuti taifanira kunga takaita zviri nani pakumanaja game. But at the end of the day inini ndini coach, kana mazauta asina kubuda vanhu vanototarisira kuti inini ndive tichatsanangura zvakafamba sei, even vanhu vaiona zvaiti.
Tochimbotarisa pamashandiro enyu sacoach nevatambi vemaWarriors, mune kudyidzana kwakanaka here mukuita basa renyu?
Handingati pane patingati hatina kuti tiwirirani nemaplayers, tanga tine very good working relationship. Zvamunongoziva ibhora, anenge asina kutambawo mutambo anogona kunga achinyunyuta nazvo kuti taenda tambawo. But at the end of the day tinogara pasi inini netechnical team toronga timu kuti apa muri kuona sei, apa muri kuona sei, hamurikusa tobvumirana. Asi kunzi pane zvekuti panga paine zvanga zviripo nevatambi, handioni pane changa chakaipa.
Kune vamwe vari kuti Zimbabwe yakatadza kubudirira nekuti makazadza timu yenyu imi nevatambi veFC Platinum yamunokocha.
Vatambi veFC Platinum vanga vari mutimu ivairi bedzi, Petros Mari na Kelvin Madzongo ndo vatambi vanotambira FC Platinum vanga vari muneshwa timu vairi vavo.
Nekutadza kwakaita maWarriors kubudirira kumakwikwi eAfcon, munoda kuramba here muri murayiridzi wechikwata ichi?
Izvo zvinotozikana nevakuru vebhora munyika muno, ndo vangatope decision yekuti Mapeza ogara here kana kuti Mapeza oenda. Asi kuri wakandakaita inini kontrati yangu ndananzi ndiende kuAfcon, saka yakatopera.
Aiwa, nguva ndiyo yaita shanje vaMapeza. Oneka henyu vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru nemusikuro wamakatipa tiri kuCameroon. Tinoziva hazvina kufamba kufamba mune zvakanaka sezvataita zviro ini semakoche Warriors nemaplayers dzinoziya ruzhinji rweZimbabwe harina kufara nezvakaitika ikoko asi vakuru vakati hamungarasa mbereko nekufirwa ngatirambe tine tariro zvinodaira ramangwana riri rakajeka kwaredu muZimbabwe.
Avo vanga vari murairidzi wechikwata chema Warriors vanomen mapeza vachitaura muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lama primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama by elections.
So izanu PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibi lama MP lama councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo uZulu la kunanzelela khona ngoku. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokho esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi salokhane ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kumidlalo yeDivision 1. Kanye neminye imidlalo.
Sina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo sabe siziqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la siyehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZanu PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama by elections njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alojwe edalele nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZanu PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa yenqobe egwatsana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZanu PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka emine ngedluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abatsha kubandla leli kobulawayo.
PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So izani PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibi lama MP lama councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo uZulu la kunanzelela khona ngoku. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi njengohulumende kwaComrade Emmerson Mnangagwa imigwaqo yalungiswa ama
isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubeka kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edayele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ukuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama-recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhla ka-26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni okwazisa ngelanga lokhetho, umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le-nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuChayima Plaza yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East benomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi u-government uyabona, basinike i-tractor lokulima and then bangasinika i-tractor lokulima siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali sikwanise ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hhayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe le-dollar le-Melika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged say nge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe imali esizayibhadalwa ikhangele iprice ye-US dollar, siyibhadalwa ngerate iyabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalele emuva ngoba nxa bangasinika iprice namhla down the line 6 months liyana imali yabe sidliwe inflation.
Umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo, kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani, kodwa zifike kubalimi.
umnumzana Mika Dube yena utho dubo olukhulu ababhekane lalo ngolokuntshontshelwa isifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime
lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo onkomo madongi kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi utheka ngoba abantu babuya besithathela izifuyo lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni sibe lezibindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili ngoba kwakhathesi sisizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somkondiso ezokulima ezansi semandebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezibalisa iguyu uchelesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eTonut East uthi ukhangelele isifuno esihle
lapha ngibona ngani kufumbuza singathola 2 times or 2.5 kuthi owani lwano ngale engawulima ngamadonki nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 tons. I-4 tons leyo yonke ngiyayisha i-GMP ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi beTonut East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better. The issue was for us to reclaim our land. It was not about farming. It was the land belongs to us. Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala uhlelo lokuthatha umhlabathi sasingela ndaba lokulima. Okwakho umqoka wayo ukuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye lesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonut East eDubane ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisitshiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu amathathu yi-266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia umnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. Umnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leleRussia ziyaqhubeka besamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilugandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Movin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
mfana ungasela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu izulu lisina sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi ngeindawo ngendawo edolobheni laseGwanda amanzi abe khona kwisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize kuke kwadubuka amapipe athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endaweni okuthiwa ngamasekelantaba indawo leyi ingazani iqasile amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje u-engineer ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayefika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kule ndawo kodwa baye basuka sibili amalanga amabili ladlile abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izayenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathola amanzi. Kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanka lana okupheleleyo. Sesikhangele ukukhula kweGwanda ukuthi siyidolobhe eselikhulu okunganani. Amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesize okumele ngayo isupplier idolobho lonke. Sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho selikhulile. Engithemba ukuthi iMunicipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele iDepartment engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe icapacity yakhona ibe ngazani yakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole.
Wona umumo wezegciwane le-coronavirus unjani lezinsuku?
Nxa sesikhayele umkhuhlane lo we-COVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane. Balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile impela kodwa sokunganeni komfula nxa sesithi qathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho obuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babegcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganelo komfula ngoba balutshwana abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe lo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi thina sebesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane. Sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa awegwa abantu abanenxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyimezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane. Kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi iGwanda ivikeleke izenza ukuthi wonke umuntu ohlale eGwanda ohamba eGwanda odlule eGwanda uhamba ele mask ngoba babomthetho bakunanzelela konjalo bakulandelela kakhulu. Sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthi ube nganeno komfula ngoba akusela abantu ababe senza njenge labantu abayizolo abebehamba bengalawo mamask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana la muntu beqhawulana besenza lokhu lalokhu yana. Kodwa kwakhathesi abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthole abantu amamask bayagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lowo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho ongenza ukuthi lomkhuhlana umkhuhlane usuke usixekele.
Lo ke bekungumnumzana Movin Dube omgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lela.
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabian Sipa oweluveve obulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela
ziyaqhasa ngalesi sikhathi.
Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni. Lilokhe likuthola lokhu yini?
Kakhulu kuyenzakala kakhulu. Umama uyahamba embangalela ubaba. Alokhe uyayitshe hayi mina bayisengimxolela. Mina kaninga ngithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke. Ese ngibavuka ngizabe bonke. Ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi. Ukuthi vele kuze kube njalo bekudale yini.
Indlela bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
kakhulu omama antilandele ukuthi ubaba vele sikhula sithole vele ngubaba ophuma esakhe ayinali kagcotisa labani vele lokana kuyizwa so kuni mama ubaba ahamba ngale ayigcotisa sokuya manje ngamalethi awasibhoko 8 hayi yasithi mama vele hayi ngeyikhala vele akakhetha ngale ukuthi sifamba vele sakhe ngamvulele esifuphuzile ukubuya so
bona baba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala amandla amakhulu kangako ukuthi angalibisana lo ba ngenqindi
ngathi ngiyabona ukuthi ubaba kwaphana nxa kokunjaka impande nje wala sokunje ngamhlanje siyanga ubaba kuvayile khamba sesiba namanye amagqiba ukuthi avule umnyama nxa sevulwa kwaphana isithu mama ukhona ngizizwakela kuphe sesina kehlaba nomama kona kushana into ukuthi ukuthi umama lathi nesizathu ukuthi hayi ubaba vele yesintu ayisiwo umuntu othi angathola endlini kinto umama apheka ngaqedi lekhe ikhangele ukuphela bafana bahlezi kubambanile kuleke kubekele ngaloyigcotisa labanye layobuya ngesikhathi yikho ngani kuthiwayo abantu bangaphisa nakusezindlini
ubona ingani yisisisusa leso kumbe kukhona yini okunye kungabe kuvangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi ubabuyabuya sedlini abanye lakha kuthi lawo umama sekonta abakasedlini wo wena uthole unatha ngani thina ngasendlini kunjani singahlanga lutho uthithi unatha labanye khona ngani omama ikuvukile ikusukusu phela kanti ngokunye omama anti silobukhulu kakhulu thina ngasibobaba kodwa ngani sisizwa kanti ngisosebenza ukuthi sithi bona sokuya ngale sizile kune lapho labantu abasandi kuyona ngoba sicela ukuthi ngale lapha ukuyanga nani sikubuya ngale tshelo sikhamba ngale sikhamba ngokuba yakhe indaba yakho
lo ngkansela Fabian Sipawelo Veve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Kwezemidlalo, iqembu lewange libhaxabule ele Indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu lewange selilemiklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo emibili yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele iNdlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve P Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadlezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla iNdlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizadla kanjalo siyabe sizigqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle izikhona ukuqalisa lo khona lati sizaba le inkinga
abahlehlele iqembu lewanje ungcaptain weqembu uKelly Shandini yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile uShepard Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili uCourage Sibanda wahlohla umbeki waumdlalo osule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu lewanje liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngeDmomoyo iqembu leIndlovu iyanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe ngu-Ivan Mhlanga kwathele wange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo ngu-Blessing Ngoma kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu lewange lahlohla okokucina njalo lithele emambuleni nguThathenda Ushe iqembu lewange lizadlala le-Ajax Hotspurs emdlaloni walolandelayo kuthele iNdlovu iyanyathela lizadlala leleZPC Wange kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni White City iqembu leRatanang linqobe leArnel nge-1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu leQuality Foods libe nguJikilo Bhanqa 1 ka-1 leleMossi Rovers ngasePlumtree iqembu leMainline linqotshwe nge-2 ka-5 ngeleKazmine kuthi emdlalweni wesibili okuseluveve iqembu leSiwu leMountain Climbers abe nguJikilo Bhanqa 1 ka-1 ngasePhilabhusi iqembu leTalent Vision litshaye lePinga Pirates nge-4 kanya ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Wena rafanya utanda Utuwa kutipresi ya kifana re China Kwata wana ukurumi njenge China Ichana riti vara 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 Dani mati wanya litanda Uba di chikimpi Isi kwa zako na zidipu Australia Tensia la para en salva cona da pescosa na peli En cai vai antanda da minha batanda Ni tien que si venye da pe eu domo sua ni cona E quando vai ma cucini La papa kamba bantata kona Iso peki baila Niwe niwo haba wakula wayo Baba bambene Niyalibo haba soni peki Awela pema ofisi Ntoni tempu leli setisa yona ngokumphakamisa kwenu Andawa ama amane Wena rastanya utanda Utuwa kuti fesi yaki pana re China
Nancholo kuti rasta ifesi yaki yamhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njenge China kodwa ngomkhandi wathi zi China kodwa njani elanga khuluma njenge China sithi vara 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 ka njenge China sithi vara vara yeluthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele
pho yena uyabe vele ngubani
kuthi mina ngangikholisa nje ukuthi ama rasta amanya smart ifesi yakho yamhlophe sibili futhi zi China ibe sengifaka ngingoma ukuthi ukuza usmart bakhe ukukhulekele phansi Dani mati wanya ditanda Uba di chipipi Isi kwa zako na zidipu Australia Kansi ya dapa enzalu wakona Dapa eskota na bendi Enka yiba ya ntanda Dami nyaba tanda Nikien kichi benye dape Eulo muzwa nikona E kwa mbae makusini Dapa baka mbanta takona Nizo peki vaira Niwe nivo mabago kula wayo Mbaba bambene Niyalibonga basoni peki, awela pema ofisi
Nentoni tenkule nisetu sayon Mugum pagami sabke Andawa amas amane Wena rasta na utana Uchiwa uti pesi akifana li China Kwa wena ukurumi njene China China liki vara vara vara
Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kunxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni ePPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kunxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana Awards. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liqhubeka kuhle ukhetho lwama primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama by elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphekisa azancintisa kulolu khetho. Wona athi alulindele ngabomvu le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.